ongororo yedu takabvunza vanhu 1200 and taibvunza takaita between 6 and 18 July 2015 tikabvunza ma adult citizens vanhu vese vane makore 18 zvichikwira takaita muma province ese ari 10 taita mumaguta nemumaruwa
asi amoneri pachita matambudziko kuti vanhu vakawanda mutsvakiritso yenyu vanenge vari kuti havasi kufara nemamiriro akaita zvino asi vachiti vanovhotera mutungamiri wenyika aripo yei hazvizoite kuti mushorwe here pane zvamunenge muchiburitsa
handifungi kuti vanhu vangatishora pane zvanenge tichiburitsa nekuti mafungiro edu ndeyekuti tinoona kuti maybe pane zvinhu zvakawanda zvavanotarisa pavanenge vava kuvhota vanhu dzimwe nguva zvingangoita zvinokonzerwa nekuti panenge pasina kana yatingati alternative kune vanhu
asi vamwe vanotiwo chimwe chinonetsa ndechekuti vanhu vanenge vachitya kunyatsotaura pfungwa dzavo ndo zvamunenge muchionawo here izvi kana kuti vanhu vanenge vachingofungidzirawo
ndingangoti hangu handingati vazhinji vacho vanobva vaafektwa nefie zvekuti havakwanisi kuzotipa pfungwa dzavo